Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 24, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti akagadzirira zvakasimba kuchengetedza mutemo munguva ino yezoro rekisimusi negoredzva. Vamwe vemabhazi vokwidza mari dzekufambisa munguva ino yezoro rekisimusi zvasiya vafambi vakawanda vachichema-chema. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa nyika yose, Commissioner Paul Nyati, vanoti mapurisa aiswa nyika yose nemumigwagwa kuchengetedza runyararo munguva ino yezoro rekisimusi negoredzva. Komishina Nyati vanoti mapurisa achishanda pamwe nemamwe mapoka akasiyana-siyana vachange vari mumigwagwa yemunyika senzira yekudzivirira tsaona dzemumigwagwa idzo vanoti dziri kukwira. Mapurisa mudunhu reHarare nhasi atenderawo pamba remusika achipa dzidziso nechenjedzo kune veruzhinji vanofamba nemabhazi pasi pechirongwa chakanangana nekuderedza tsaona dzemumigwagwa. Mapurisa achishandawo nevashandi vebazi rezveutano anonzi ari kushandisawo michina yekuona kana mutyairi anwa doro kana kuputa zvinodhaka kana kuti mabreathalyzer mumaroadblock akawanda mumigwagwa. Svondo rapera, mapurisa akazivisa kuti vanhu gumi vakafa vakawanda vakakuvara mutsaona dzemumigwagwa dzakaitika nyika yose musvondo iroro. Gwaro rakaburitswa neWorld Health Organization muna chikunguru wegore rino rinoratidza kuti Zimbabwe iri panyika ina dziri pamusoro muAfrica dzine tsaona dzemumigwagwa dzakawanda. Ngatinzwei hurukuro yataita naCommissioner Paul Nyati.
Mapurisa akazvimirira kuita basa ravo semazuva ese. Tichange tichine maroadblock, tichange tine mapatrol, uyezve tiri kukudzira vatyairi kuti vasafambe vakadhakwa. Uyezve kune vamwe vanoti motikari dzikafa vodzisiya dzakapakwa mumigwagwa zvokonzera tsaona. Tokuti motikari haifaniri kuti kana yafa yosiyiwa mumugwagwa kwenguva hombe kusvikira yakonzesa tsaona. Zvatiri kuona zviri kuitika mazuva mashomanana angopfuura. Kwozoita kune vamwe vanofamba vakarembera padzimotikari mutemo haubvumiri. Kwozoitawo zvekare kuzadza motikari nevanhu kana kuti nemwe midziyo zvokonzera tsaona zvekare. Saka toda kuti munhu wese ave nechekuita pakufamba mumugwagwa kuitira kuti zvireritse basa rekuchengetedza mutemo uyezve zvichengetedze upenyu.
Tiri kuonawo kuti kune tsaona dziri kukonzerwawo nemhuka dziri kupindawo mumigwagwa. Pane zvamuri kuitawo here semapurisa kuchenjedzawo veruzhinji kuchengetedza zvipfuwo zvavo?
Nizvozvo, tiri kubatana neTraffic Council nemamwe mapazi ehurumende patiri kukurudzira varidzi vemombe, vembudzi, vemadhongi kuti vatevedzere mutemo, vaone kuti zvipfuwo zvinovharirwa, zvipfuwo zvinochengetedzwa kuitira kuti zvisakonzere tsaona. Toona vanhu vachikuvara, toona vanhu vachifa. Saka inyaya hombe iyoyo yatiri kubatana nayo pazero rimwe. Ndosatiri kuti munhu wese ane chekuita pakudzivirira tsaona, ane chekuita pakuchengetedza upenyu pazero rimweri. Kubva kune dzimotikari dzinotakura veruzhinji, dzinotakura dzemakambani nevanhuwo zvavo vanenge vachifamba netsoka kana kuti varidzi vezvipfuyo.
Koitawo nyaya imwe, Commissioner Nyati, inotaurwawo nevamwe vanofamba yekuti mapurisa anenge achitariswa kunge achichengetedza mitemo vanopedzisira vamwe vaakutambiriswa chioko muhomwe, vanhu vachityora mitemo. Zvii zvamuri kuitawo kudzivirira izvi?
Tiri kusunga, hakuna munhu ari pamusoro pemutemo. Kunyange mupurisa, kunyange munhu asiri mupurisa anenge apara mhosva yake yecorruption, tinongomuranga sezvinongoita mutemo wese wenyika. Saka tovati veruzhinji vamhanga. Kana paine mupurisa ari kutora choko muhomwe, kana paine veruzhinji vari kufamba vachitora choko muhomwe, tizvione izvo zvokuti mutemo waita basa ravo.
Vanga vari mutauriri wemapurisa nyika yose, Commissioner Paul Nyati, vari parunare muHarare ne Studio 7. Vamwe vanofamba nemabhazi nemichovha vari kuchema chema nekukwidzwa kwavanoti kwaitwa neve mabhazi nemichovha mari dzekuripira kufamba munguva ino yezororo rekisimusi negoredzva. Vamwe vemabhazi vanonzi vapeta mari dzinobhadharwa nevafambi nezvikamuzana kubva muzana kana kuti 100%, vamwe nezvikamu makumi mashanu kubva muzana 50%. Vamwe vataura neStudio 7 vanoti rwendo rwekubva kuHarare kuenda kwaMutare rwaisibhadharwa madhora 10 rwave kuita madhora makumi maviri, kuchitiwo kuenda kumarondera kubva muHarare kwaisumboita madhora matatu. Vanofamba nemabhazi vave kumanikidzwa kubhadhara madhora matanhatu, izvo zvavanoti vanga vasina kugadzirira munguva ino yezororo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwe maonero avo.
Kana ari mapurize era mabhazi chokwadi akakwira, nzendo dzaadzichiita $5 dzimwe dzaautoita $10, dzaadzichiita $10 dzimwe dzaautoita $15, dzaapachiita $15 pamwe paakutoita $30, chokwadi mapurize edu akakwira. Nokuda kukwira kwamapurize eyo taingokumba kuti hurumende ingadai yapindira. Nekuti mukatarisa hurumende ndiyo ina masekisheni akawanda anova ana maagents anoita zvina mumugwagwa. Tine vemapurisa, tine vetraffic safety council, zvakati tine VID. Nekuti mukatarisa vanhu vangu dzakawanda kana vachindocheka mumugwagwa dzinovangocheka kuti dzimwe nguva mota yadarikawo, asi ukazodarika ipapo unozoona kuti mota dzotaka dzina maoverload. Zvakare kana iri nyaya yamasurprise, varume ava vasitombotarisa, ndikati mapurisa asi kuitarisa.
Iyo mitengo yemabhazi haina here zvinoisungirira kuti igare iri panzvimbo imwe chete?
Taichimuka kuti mapurisa ngaatarise masurprise, zvakare iwo maoperators iwo ngaafambi neitisiso fair table, nekuti inofair table munhu akangohamba zvake atongochaja zvaari kuda.
Vamwe vafambi tiri kunzwa vari kunyunyuta nemabatirwo avari kuitwa kumaterminus kumarengi uko namahwindi namakondakta, zviri kufamba sei?
Chokwadi mahwindi ndiyo mamwe ari kukonzera izvozvo, nokuti mahwindi akangoona kuti vanhu vawanda anongotaura purize yavanoda. Saka maoperator pavanozosvika pazo vanenge vakutoita zvavanoda. Zvakare izvi zvatiri kuona kumahwindi tingangoti Zimbabwe yese zvayo. Kana mabhazi achisvika paterminus tiri kuona kuti kondakta achisiri anenge ava incharge nebhazi, iro tiketi
vatyairi vari kubatawo vafambi zvakanaka here mumigwagwa umu?
Hatingati kuona kwamo dzirimo kungobva uko kwakutanga zororo kumatikumu. Vatyairi vamwamwe maoperators navamwe vamabhazi nemotikari vari kushanda zviri kudarikidza mumwe, kureva kutiko madrivers anenge aneko. Kunze kwekuti madrivers anenge aneko, tiona kutiko migwagwa yedu yakanyanyoitisisa zviri chekana tichinda kumaruva kana tikangobuda zvemazinge sera migwagwa yedu yakaipa. Kana iwo muzvikonzero zvakare zvinotikonzera kutiko namaroda. Saka pamusoro pamaakidhendi iwayo tinokumbira kutiko vatyairi vedu ngavafambe zvakanaka.
Mashoko amungapewo vari kufamba ndeyekuti kudii muzororo iri?
Hachikuri chatirikungokushuvira ivapo ndeyekutiko ngatifambewo zvakanaka. Zvakare kwatiriwo isu vafambi ngatiregei kuva isusu vanozopesvedzera kuti mota dzinyanye mhanya tichitauda kunosvika kuzimba chedu. Zvinandiko tinonegeri kusvika asi tisvikiri vapenyu.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vamwe vechidiki vari munyika vane miono yakasiyana-siyana pamusoro pezuva rekisimusi iro richange richipembererwa mangwana. Kune vanoti vanorikoshesa, vamwewo vachiti izuva rakangofanana nemamwe mazuva. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mudzimai wechidiki anogara mumusha weMbare muHarare, Muzvare Telmo Kupara, vanoti zuva rekisimusi rakakoshera vechitendero chechikristu saivo sezvo richidzidzisa rudo rwavanoti rwakaratidzwa naMwari kuvanhu.
Nguva yeChristmas yakakosha nokuti sesu vatendi ndokwatinorangarira kuzvarwa kwemwanakomana waMwari Jesu Kristu uyo akazvarwa kuti atifire zvitadzo zvedu. And nguva iyoyi kazhinji tinoswera nemhuri dzedu.
Asiwo variko vakafanana naamai Kelly Mapfumo, mumwe mudzimai wechidiki, avo vanoti zuva rekisimusi rakangofanana nemamwe mazuva.
Mune mhuri yangu tinongomuka tichidya semazuva ese. Tichingopfeka semapfekero atinoita mazuva ese. Izvozvo mwana wangu muhombe ane 8 years but haatombochemeri hembe dzechristmas nekuti hachisi chinhu chatinokoshesa mhuri medu. Kana tichida kungozviitira nguva yakakosha semhuri tinongotora rimwe zuva chero pakalenda hatizi limited kune kisimusi chete.
Mufundisi wechidiki anotungamira svondo yeGreater Love Ministries vaRonald Mhlaba vanoti kisimusi izuva rekurangarira zvakanaka zvinenge zvakaitika muupenyu hwevanhu kubva gore richitanga.
Zuva rakadaro tinoricelebratira kuchechi, tonozoricelebratira kudzimba nemhuri dzedu, inguva yekupembera, inguva yekuzorora, inguva yekutenda Mwari mudzimhuri nezvose zvaanenge achititira, reflecting the year kwatabva nekwatinenge tasvika. So izuva rakatikoshera, izuva ratakamirira, izuva ratichapemberera.
Makristu pasi rese anopemberera zuva rekisimusi musi wa25 zvita gore negore vachirangarira kuzvarwa kwaJesu Kristu, uyo vanotenda kuti akauya kuzofira zvivi zvavo. Asi hasi makristu chete anopemberera zuva iri, sezvo kunyange avo vasingaiti zvechitendero vachitora mukana wekuti vazorore kubva kumabasa vachishanyira hama neshamwari, vachibika tunona akatwe kudya nekunwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira hari yemadzisawira. Ukuwo murapi anoshandisa mishonga yechivanhu vanozikanwa nekunzi Mbuya Muchadura vanoti zororo rekisimusi harinei netsika dzevanhu vatema.
Patsika dzedu sevana veZimbabwe hatina zuva rinonzi kisimusi. Hazvina zvazvinotibatsira kana kuti zvatingadzarasikirwa nazvo tikasaripemberera. Isusu patsika dzedu tine mikwerera, tine nhuruka. Kufa kwemwedzi nekumuka kwavo, kuchena kwejena guru, ndo zvedu isusu zvatingapembere.
Vawillard Mutoti, baba vechidiki vanogara kumateta 2 kugokwe, vanoti zororo rekisimusi rinovapa mukana wekuti bhizimusi ravo rekugera vanhu misoro rivawanise mari yakati wandei.
Inini sababamen zuva iro riri ndozuva ranoita kuti basa rangu rorufaya. Vamwe vachidya mari ndiyo ndichitodyawo ndichitoitorawo iyoyo ndichiiswawo mumwe mango. Saka zuva iroro rakandikoshera zvokuti, nekuti izuva rinokwanisa kuunganidza vanhu pabusiness center pandoshandira inini.
Asi mukufara kwese kuchaitika, mapurisa eZimbabwe Republic Police anokurudzira veruzhinji kuti vafare zvine mwero. Tinzwe mashoko eyambiro kubva kumutauriri wezeta rapi mudunhu reHarare, Inspector Lakmo Chakanza.
Tisanyanye kufarisa mazuva akangofanana, ngatizvidzorei, ngatizvibatei. Kana tichienda kunofara nevamwe ngatingoende tongonofara nguva diki, kana nguva yekudzokera kumba yakwana todzokera kumba. Tisanyanye kuti usiku hwese.
Munguva yezororo rekisimusi iri vechidiki vanowanzoita misikanzwa inosanganisira kutora zvinodhaka, kupindana nenyaya dzepabonde uyewo kuba chaiko. Kunyange veruzhinji vakawanda vari kuti gore ra2024 rakanga rakavaomera, vhiki radarika mudhorobha reHarare vanhu vakanga vari ivhu namarara vachitenga hembe, zvikafu, zvinwiwa nezvipo zvekupemberera zuva iri. Vechidiki vakawanda vanotora mukana wezuva rekisimusi uyu kuzororawo kubva kumabasa pamwe nezvidzidzo zvinowanzovatorera nguva yakawanda, vachizvifadza nemimhanzi, kushanya pamwe nekutandara nemhuri dzavo vachiita mabiko. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo, govanai nevamwe munzwe mese nhau dzinotema dzisina kwadzakarerekera. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, chikwata chiri kutungamira urongwa hwekupinda muhofisi kwevakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump chinonzi chiri mushishi kugadzira hwaro hwekuti nyika yeAmerica ibude mugungano reWorld Health Organization panopinda vaTrump muhofisi. Sangano renhau reReuters rinoti izvi rakazvinzwa kubva kune imwe nyanzvi yezvemitemo yezveutano iye inoriziwo nezvenyaya iyi. Bepanhau reFinancial Times rinonzi ndiro rakatanga kuburitsa nyaya iyi richiti rakanzwa kubva kuvanhu vaviri vanoriziwo nezviri kuitika. chikwata chava Trump chiri kuita gadziriro yavo yekupinda muofisi uye chinonzi changa chisati chapindura mibvunzo yatumirwa nesangano reReuters pamusoro penyaya iyi. Kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba vanoshanda vari kuNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga.
Zvingareva ndezvekuti izvo pasi rese rinenge rava padambudziko. Sezvatinoziva, United States of America inopa tsigiro yakawanda kuWorld Health Organization nekunana UNICEF. Uyezve panoitika mapandemic sezvatakaona panguva yeCovid nemamwe maoutbreaks akati wandei like vana Ebola. America ndiyo inowanza kutungamirira chimeka sure kuti World Health Organization yawana support yakakwana. Chatinoziva ndezvavakaita first 4 years dzavanga vari muofisi vakabuda muma organizations akawanda kana kubvisa rubatsiro maorganizations akawanda nosanganisira maorganizations zvakaita zveclimate change nezvimwe zvakadaro. An administration yakazouya yava Biden yakadzorera America kumaorganizations kuitira kuti mapandemic siwa yayo asauraya vanhu vakawanda asaramba achiparadzirwa. Saka kana United States of America ikabuda muWorld Health Organization, ndainotova dambudziko guru chose kumunhu wese. Zvinhu zvakaita semavaccination and other things zvinenge zvichitsigirwa neWorld Health Organization zvinenge zvava kusafa nekuti zvinesiri kuwana rubatsiro rwakakwana.
Iro basa regungano iri reWorld Health Organization nderei?
So World Health Organization kuZimbabwe tinoiziva seorganization inokurudzira zvinhu zvakaita sekubayiwa nhomba kwevana, vaccination, nekuti panoita maoutbreaks paya sana cholera vanouya vachitsigira. Saka basa raro eWorld Health Organization nderekuti vanhu pasi rese vange vane utano hwakakwana, and tavanonyanya kufokasa nacho mapublic health related diseases anokwanisa kuparadzirwa zvakanyanya kana matanho akasatorwa nenguva iripo kuti matenda iwayo asaparadzira. Saka kune zvirwere zvinoda nhomba zvakaita sana polio, vana measles nezvimwe zvakadaro, zvekuti vana World Health Organization vanofokasa manje kuti maregions pasi rese anoda more support ndeapi. Sekunoku kuAmerica varizhinji havatozive neWorld Health Organization nekuti nyika yekunoku hurumende yacho ine zvibatsiro zvakakwana kuti zvirwere zvisakurumidza kuparara. But waira sekunana Zimbabwe nedzimwe nyika mathird world countries, we rely a lot neWorld Health Organization.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muMozambique vaVenancio Mondlane nhasi vati dare repamusorosoro munyika iyi riri kubvumidza utsotsi kubvumidza kunyadziswa kwevanhu varo mushure mekunge rasimbisa kukunda musarudzo kwebato riri kutonga reFrelimo. Dare reConstitutional Court rakatonga kuti zvakaitika zvisizvo hazvikanganise zvakabuda musarudzo. Kupotika kukuru kwaonekwa muGaza nhasi chipiri apo hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi. Zvizvarwa zvePalestine zvinodarika zviuru makumi mana nezvishanu kana kuti 45,000 zvaurayiwa mumwedzi gumi nemina yekurwisana pakati peIsrael neHamas. Apo gore ra2024 rave kupera, vamwe vanoti upenyu huri kuramba huchiomera veruzhinji, ukuwo mabhizimusi nemaindastiri zvichitatarika nekuda kwekusagadzikana kwezveupfumi zvisinei nekuti nyika yave nemari itsva. Kukura kunonzi kwakaita upfumi pamwe nekukwanisa kuve nemari yakasara muhomwe yehurumende. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
kwegore rechina kubva mugore ra 2021 upfumi hwenyika hwakakura zvekare mugore rino rave kupera ra 2024 kunyange hazvo kukura uku kwakaderera pane kwaitarisirwa nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura kurikota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati mugore ra 2025 upfumi hunotarisirwa kukura nezvikamu zvitanhatu kubva muzana asi vamwe vanoti kukura kwehupfumi uku hakuna zvakawanda zvakunobatsira veruzhinji mudzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro paMidland State University vaArthur Chikerema vanoti veruzhinji vacharamba vachinhonga svosve nemuromo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana
kupera kwaraita tinototenda MCP nekuti kurarama kwatakaita tese munyika yeZimbabwe kurarama kwenyasha tichiona kuti nyika yedu yanga iri nyika yanga iri mudrought yanga iri nyika yanga ine dambudziko rekushaya simba kwemari yedu yemuZimbabwe
vachikerema vanotiwo kuvekwa kwemari itsva kwakambodzikamisa zvinhu asi hakuna kunyanya kubatsira uye mabhizimisi pamwe nemaindastiri zvakaramba zvakaomerwa
kuchinja-chinja kwemari isina mutsigo tinokuona kuti kwakaita kuti mabhizinesi taiwo atadze kuplana tinoona kunge hurumende yedu inoita kumbunyikidza kuti vemabhizimisi vave vachatambira reti iyoyo inotamba-tamba kunge mukwanzvi kunge derere asi zvinova zvinozokuvadza mabhizimisi avo
nekuda kwekusanaya kwemvura zvakanaka mumwaka wapfuura hurumende ichitsigirwa nezvikamu zveUnited Nations kusanganisira World Food Program yakaparura chirongwa chekupa chikafu kune vanotambura vari kumaruwa ukuwo mumadhorobha vanonyanya kutambura vachipiwa mari yekuti vakwanise kutenga chikafu asi vakafanobata chigaro chemunyori mukuru musangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vakuda kwashe munengiwa vanoti kunyange pane matanho akadai sari kutorwa nehurumende nemasangano anobatsira upfumi hwenyika hunoramba hwakaremera veruzhinji
ikonomi yedu inoramba iri an enclave economy ine two sides ine vanazvo zvakawandisa nevasina zvachose chose vanononga zvose nemuromo haitibati zvakanaka sevashandi
vamunenge vanoti hurumende haifanirwi kutora matanho ekungotsvaga mari ipapo ipapo asi kuti tarise kune ramangwana yotora matanho akasimba ekumutsurudza nekuwandudza maindastri
chiri kukonzera kuti vanyanye kufocus on consumptive taxes it's because the productive sector has been decimated mozoona kuti pama exports edu ari kuwandira kune anonzi ma primary goods kutengesa zvinhu zvisina kuprocesswa
vaJoseph Gunda mutezeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vanoti vemaindastiri vanoramba vachichema nenyaya yekuti vanodhurirwa kuita mabasa avo munyika nekuda kwekudhura kunoita zvakakosha zvakadai semagetsi pamwe nekutakura zvinhu vachitaura urongwa hwekushandiswa kwemari yenyika hwegore ra2025 muzvinafundo Ncube vakati muhomwe yenyika makakwanisa kusara muine mari nekuda kwekuti bazi ravo rakaita zvose zvaraigona kusashandisa mari zvisina mwero pangamazano musangano relabor and economic development research institute of zimbabwe ledris vaprosper chitambara vanobvuma kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi hazvina kumira zvakanaka asi vanoti zvinhu zvinogona kunaka mberi
gore rinouya tinotarisira takawana mvura yakanaka zvinhu zvinoimprove especially kuagriculture manufacturing zvakare nethe rest of the economy
vakuru vakuru vehurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanochema nerekuti zvirango zvakatemerwa ivo nevamwe vakuru vakuru vehurumende ndizvo zvimwe zviri kuvhiringidza kugadzikana kwehupfumi munyika asi vakambove mumwe vavana chipanga mazano vemutungamiri wenyika vaeddie cross vakaudza studio 7 kuti zvirango izvi hazvina zvazvinonyanya kukanganisa vachiti nyaya yehuori ndeimwe nyaya hombe uye ikasagadziriswa nekukasika inogona kukonzera mamwe matambudziko makukutu munyika
corruption I think has got to the point now where it really is of national concern
uori hwasvika pachinhano chekuti vanhu vose munyika vave kushushikana nahwo kukura kweuori muzimbabwe kwanyanyisa uye zvinofanirwa kugadziriswa kana mutungamiri wenyika akasatora matanho akafanira pakugadzirisa uori zvichakanganisa nhoroondo yeutongi hwavo
kubudiswa kunze zvisiri pamutemo kwezvicherwa zvakakosha zvakaita segoridhe uye kupinzwa munyika kwezvinhu zvinotengwa kunze nenzira dzisiri pamutemo ndehumwe uori hunonzi huri kuita kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda muchuchisi mukuru wehurumende kana kuti prosecutor general amai Lois Matandamoyo vakazivisa gore rino kuti nyika iri kurasikirwa nemari inoda kusvika kumabhiriyoni maviri nekuda kweuori vakakurudzira kuti patorwe matanho nekukasika kugadzirisa dambudziko dambudziko iri. Uko muzvinafundo Ngobe vanoti hurumende iri kuita zvose zvainogona kunyanya pakudzivirira kupinzwa kwezvinhu munyika zvisiri pamutemo. Zvichaoneka mukufamba kwenguva kuti matanho aya pamwe nemamwe akawanda ari kutorwa nehurumende achaita kuti upfumi hwenyika hugadzikane here mugore rinouya ratave kupinda ra 2025 kana kuti icharamba iri ngoma ndiyo ndiyo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Munhau dzemitambo, mumwe wevanhu vaida kukwikwidza musarudzo yekutsvaga mutungamiri weZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA, asi mazita avo akasatambirwa, Vatemba Muliswa vazivisa kuti vachapikisa danho rakatorwa neZIFA Ethics Committee rekusatambira zita ravo kuti rive pavanhu vacharwira kutungamira nhabvu munyika. Vachinyora padande mutande ravo reX iro raimbonzi Twitter, vamuliswa vati sezvo vanhu vari kukwikwidza vari vashoma, zvakanga zvakanaka kuti komiti iyi ivanyorere ichivapa zvikonzero zvakaita kuti vasabudirire. Vamwe vanonzi vasina kutambirwa mazita avo ndava Walter Magaya, vaFarai Jere neakambotambira nyika Benjani Mwaruwaru. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadii mhuri yeZimbabwe, makadii pasi rese, makadii Studio 7. Ndiri kukumbirawo muiso womashoko angu kunyika iteerere. Inini ndakafamba munzvimbo dzakawanda munguva yekutorwa kwedinda. Nyaya iripo haisi yekuti vamuna akagova pe vanhu mapepa ekuti purazi rive rake. Inini ndakafamba mapurazi akawanda munguva yehunde yedinda. Vanhu vaivhurira madhamu vachivhura mvura nekuseri vobata maramba usasika. Munguva dzevarungu paichitorwa mapurazi kwangu kune mabhani vakapwanya vakavaka matanga ekune zvidhina, vakapwanya makomboni anga asiwa netambo dzemagetsi vakagadzira mota dzewaya. Saka hapana chinomboitika, vakapuwa pfumvudza, vakatenga mahonda fiti vakapairota. Izvi zvazvikwere zvetsuro. Mumusha uno ndikaita chipfambi, mukadzi anoitawo, mwana achiba nokuvana. Zimbabwe inorwadza.
Hello, 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 Studio 7, mukoma Jonga nevamwe vese vasamarari veStudio 7, tirikumhorosai madoko nano, kuchizvarwa cheMozambique. VaEmerson vamunangagwa ngavagadzirise zviri kuitika Mozambique, vanyaradze hondo iri kuda kutanga Mozambique, mastrike acho zviri kuitika Maputo, kusurwa rinopisha, sinzi vaisamarisa dzavo kunyepa. Ngavagadzirise vamunangagwa.
Hello Studio 7, hello Studio 7. Corruption muZimbabwe yakanyanyisa, 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 yakanyanyisa. Chienda mumabhengi chako chako uchida mari hauiwani. Maziga unonga uchida acho hauiwani. Asi mari inenge iri yako, payslip inenge ichiratidza kuti mari yakapinda mubhengi. Pati yapinda mubhengi wakunoitora hamuna mari, saka mune musina kupinda mari zvemubhengi macho. Ende uchibuda mubhengi mumunoona vakomana vanonga vakamira panze vanomwana mai vanonga varipo vechidikidi vechidiki vechidiki, vanotokudza kutoti manga muchida mari tokupai. Saka vanoti bhengi raakutoitira panze. Mari dziya dzine dzasamagilwa out of the bank nemamanagers acho nemabhosi ari kumusorosoro kuhurumende uko dzabuda panze, hadziwani kumabhengi. Vari kuita bhizi kutsvaka maus that hard currency yevari kuida kuitira kuti pavanoziva kuti pavanonga vazobva pakutonga paya paya vanotora mari dzozozoenda kunze kwenyika vanogowanda iko.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Vanoda kutumira mazwi paWhatsApp, tumirai panhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi, apo tiri kukurukura nezvezororo rekisimusi riri kucherechedzwa nekupembererwa mangwana. Sezvo nguva yedu yapera, regai timutarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anoti akagadzirira zvakasimba kuchengetedza mutemo munguva ino yezororo rekisimusi negoredzva. Vamwe vemabhazi vanonzi vakwidza mari dzekufambisa munguva ino yezororo senzira yeku unganidza nayo mari, zviri kunzi nevafambi zvichavaomesera sezvo vangu vasina kugadzirira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokushuvirai zororo rekrisimusi rakanaka. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusemina Sandikile Musanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 24 kumpalakazi 2024. Yimi usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ilizwe lethu liphrakthiza lokho esikuthi idemokrasi. Okutshengisa ukuthi omunye lomunye unyelo uba lombono wakhe ukuthi ufuna ukubana into zihambe kanjani. Akulanto embi ngakhona ukwawaliswa.
Amapolisa athi kumele abachayeli bezimoto abelandele imithetho ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Kuzaba labantu abazakufa, kuzaba labantu abazaxotshwa, abantu abazachaywa ngenxa yokuphoza le into kuzana uPF, ngoba siyazi ukuthi violence internally iyenzakala.
Abochekeja abaningi okugoqela labezimbabwe abasemgodini wegolide kwele South Africa bazadlalela ikhefu lekhisimusi bekulumgodi ngoba uhulumende wehluleka ukubahlenga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amapolisa athi kumele abachayeli bezimoto belandele imithetho ngesikhathi sekhefu lekhisimusi ukwenzela ukuthi kungabi lengozi emgwaqweni. Isikhulumeli samapolisa uCommissioner Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi kulamapolisa amaningi alondoloza ukuthula elizweni lonke, njalo lonyaka kuthengwe imitshina emitsha, ama-breathalyzer okuhlola abachayeli bezimota. Umnumzana Nyathi uthi bazajeziswa kabuhlungu labo abafumbathisa amapolisa kanye lamapolisa avumela inkohlakalo le. Kulo mkhankaso okwamanje oqhutshwa ngabe Traffic Safety Council of Zimbabwe, amapolisa lezinye inhlanganiso ezilamalunga ahlolisisa okwenzakalayo emgwaqweni elizweni lonke. Kulabantu abalichumi ababhubhe engozini zemgwaqo ngeviki ephelileyo elizweni. Amapolisa athi inani leli lilakho ukukhuphuka uma abachayeli bezimoto bengalandeli umthetho. Ukuwabhubha abantu abafika phose ikhulu nyakenye elizweni ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ake sizwe umnumzana Nyathi ekhuluma ngokwenziwa ngamapolisa lonyaka.
Ye, amapolisa eZimbabwe Republic Police balungisile lisebenza ndawonye nabanye abahlanganisela ku-Traffic Safety Council ukuthi ikhefu leli ebe-Christmas le-New Year kube lokuthula emgwaqweni, kube lokuthula ngenxa abantu besenza izinto ezihlanganisela ukuvakatsha, ukuhlangana lemuli yekumbi ukusebenza. So cela umuntu wonke ukuthi alalele abahambe ngezimoto, kumele ngabahambele isichuku njalo kumele sigcine abantwana. Sonke silandele umthetho, sizindele ama-road accidents, sizindele ukudala kwamakhala, njalo sonke sibe labantu babanefithina ngama-law abiding citizens.
Baba Nyathi, kule mbiko ethi kulamapolisa afumbathiswa ngabachayeli bezimoto, likuphatha njani lokho?
Kulabana abahamba emgwaqweni benikeza amapolisa imali, labo siyabajezisa. Amapolisa njalo abathatha imali kubachayeli ndabanikazi yezimoto, labo siyabajezisa. Yikho phela sila sithi uZulu kumele asinikeze umbiko, uZulu kumele asithele, siyenze ukuthi umuntu wonke alandele umthetho. Sihlanganisela amapolisa.
Kulabanye abantu abangelusi kahle izifuyo zabo ezigcina ke sezingena emigwaqweni, uthini ngalokhu Baba Nyathi?
Sikhuluma kunje abapolisa babambene ne-Traffic Safety Council, siyahamba sifundisa abanikazi benkomo, abanikazi bembuzi kumbe amadonki ukuthi bagcine inyamazana, bagcine inkomo kumbe imbuzi, njalo akumelanga bayekele inkomo zenza santando ngakuyukuthi sekufike isikhathi sifana ukuthi inkomo zihambe isiwayeni kumele zihambe isiwayeni ngakuyukuthi kumele zihambe ziyodinga utshani kumbe amanzi abantu kumele bahambe zisiyenza ukuthi inkomo lezi azisoze ziyelezana sidinga ziyahambe emgwaqweni zisiyenza ukuthi kube nama-accident.
Lo mnumzana Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa ubexoxa le Studio 7 eseHarare. Silokhu sikudaba lukhisimusi otshekesha abaningi ukugoqela labezimbabwe abasemgodini wegolide eStilfontein esabelweni seNorthwest kwele South Africa bazadlalela ikhefu lekhisimusi besemgodini ngoba uhulumende wehlula ukubahlenga kulandela imbiko ethi bahlome okwesabekayo. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Lusizi lodwa emulini zeZimbabwe ezilesihlobo esingotshekeja osekulezinyanga besemgodini omdala eStilfontein. Iningi labotshekeja laba bebengene kulo mgodi ukuze imuli zabo zibe lekhisimusi ehlabusayo, kodwa likhisimusi siphenduke yababa gam njengoba bezayidlalela phansi emgodini. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Lina Mize ulabantwana ababili uTinashe loTawanda abaphakathi kwalo umgodi. Yena ke utshelwa ngamathe nxa ezama ukuchaza uhlungu abuzwayo uma ecabanga ukuthi ingane zakhe lezi zizadlalela ikhisimusi phansi emgodini.
Abafazi bakhona bayafona every time, bayafona bafukuza amandoda ethu bamama atshela ukuthi hayi bazobuya thula bazobuya ngikhuluma njani.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana George Dube laye ovumayo ukuthi uyayawenze lomsebenzi wokutshekesha kodwa khathesi ophandle uthi kusemandleni amapholisa ukuhlenga otshekesha laba.
Maphorisa ndiwo vari kuvhara mugodi ende zviri kuita maphorisa azvidakariri kungava.
Amapholisa yiwo avala umgodi, ababakhiphe laba bantu kulo mgodi ngoba sonke senza lokho ngoba sifuna ukuzizamela impilo.
Isizalwane sakwele South Africa uNkosazana Thandekazinzi Tom laye uthi ukhathazeke kakhulu ngumfo wabo ozodlalela ikhisimusi emgodini.
Umntu endimazi ukuthi uhamba abuye but now it's been 5 months akakaphumi. Can you imagine wena within 3 hours ungafumani ukutya, ungafumani manzi, ufila njani? In that moment, can you just imagine kula ndawo bakuyo bafila njani?
Uhulumende lamapholisa bathi otshekesha laba bakhululekile ukuziphumela loba yisiphi isikhathi, kodwa abakwenzi lokho ngoba besesaba ukuthi bazabotshwa. Kodwa komunye wenkokheli zomphakathi eStilfontein umnumzana Johannes Qankasi uyakuphikisa lokho esithi okwenza bebe balutshwana abaziphumelayo yikuthi ukuphuma lapho kunzima njalo iningi liyagula lokuswela amandla njengoba amapholisa evumela ukudla kulutshwana kakhulu ukungena emgodini lo. UNkankase uzonduka nwabo esithi uhulumende wakhuluma amanga etshela umhlaba ukuthi uselohlelo lokuhlenga otshekesha laba.
Bathule bahleli abantu bona bayenza kantoni ezantsi and into emandi abantu abaphumayo phaa emgodini akule 14 ephumile ibaxelele ukuthi isimo sibi, isimo simaxongo ngaphansi, abantu bayafa, abantu bayagula, abantu balambile. Kodwa uyabona kasi ngathi uhulumente wethu akayithatheli ngqalo ke lonto le, uyibona ngathi yinto nje esistori esenzwa ngabantu.
Umnumzana Dumisani Leya isizalwane seZimbabwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ePhoenix Foundation of Zimbabwe uthi bakhathazekile kakhulu.
Kubuhlungu njalo sicela all over the world kubo Amnesty International ukuthi ingathi bangangenelela United Nations lapho elikhona, siyalibiza lani ukuthi sicela lisincelele. Siyakusola kakhulu okwenziwa i-government yase-South Africa ukuthi abantu badlele ukhisimusi ngaphansi komhlaba. Mabe ngabe bale amacala abakhitshwe bahambe ezinkantolo zibathole benamacala behanjiswe ejele.
Usikomithi wezamapholisa uGeneral Fani Masemula usanda kutshela abezindaba ukuthi uhulumende akakalulahle uhlelo lwakhe lokuhlenga otshekesha laba, kodwa usadinga imali yokubhadala inkampani ezaqhuba umsebenzi wokuhlenga lo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ikhansili yakobulawayo ikhangelelwe ukuba izahlolisisa ukusebenza kwemichova edolobheni leli ngesikhathi kulabanye abakubhizimusi leli abathe akuqedakali okwenzakalayo njalo kulamanye amankampani aqhuba kube amabhizimusi abo okwenza amancane adonse nzima. Lezakhamizi zithi zithwele amehlo ngokuguqulwe indlela imichova ithwala ngayo. Kubika uNgqwele Dube.
Kulandela ukwethulwa kweziqondiso zomthetho weBulawayo Public Transport Policy ngomnyaka ka-2016, kulabanye abakubhizimusi leli abathi amanye amankampani athwala uzulu agcwele indawo yonke kulokuthi izimoto zabo zithwale abantu emalokitshini athile njengalokhu abakuvumelana leziphathamandla zedolobho leli. Lokhu kusekelwa ngezinye izakhamizi ezithi sokumele kulungiswe udaba lolu ngoba sokukudala kwethulwa iziqondiso lezi ezingasasebenzi kulezi nsuku sokulamankampani amaningi athwala uzulu. Amankampani anikwa imvume yokuthwala uzulu ngechovambayiwa, Bulawayo United Passenger Transport Association, Vuka Ozimele Transport Association, Bulawayo City Transit le Bulawayo West Transporters. Inkampani lezi kwakumele zithwale abantu emalokitshini atshiyeneyo. Wayakusula abaningi okwenziwa ngamakampani la, omunye wabo ngunkosikazi Vuyena Mudenda ohlala eLobhengula.
Ukuthi kube lamafombi amaningi, izimoto eziningi ezokugada, kwenzela ukuthi lomunye akhethe imoto ayifunayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Winos Dube, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo United Residents Association, othi sebeke benza imihlangano lezakhamizi emalokitshini atshiyeneyo ngodaba lolu. Uthi okuvelayo ukuthi izakhamizi zifunwa ukuthwala imishova etshiyeneyo.
Abantu kabayekele bakhululeke bazikhethele izimoto abafisa ukuhamba njalo nezimoto zivunyelwe ukubana zizikhethele zikhululeke imigwaqo ezifisa ukuthi zisebenze zihamba kuyo. Ngoba lokho kade kwabakutshoyo lokhu ukuthi kuthiwa izimoto ezithize zihambele ngapha kuphela ezithize zihambele nga. Sokuvalela abantu amathuba abana bazikhethele ukuhamba abakuzwa kubahambisa ngcono.
Ivuka Ozimele Transport Association ithwala abantu emakhandeni eNtumbane leCountry Park. IBulawayo United Passenger Transport Association isebenzela emasabhabha aseMpumalanga yedolobho. Kuthi inkampani yeJovambayiwa yona ihambela inketha lenkulumane. IBulawayo City Transit Trust yona ithwala uzulu emganwini. IBulawayo West Transporters yanikwa imvumo ukuba isebenzela ePhumula East. Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngokuhlelwa kwedolobho umnumzana Dumisani Netha uthi iziqondiso lezi ezihlela ukuthwalwa kwabantu zimota kuBulawayo zaqala ukusebenza ngomnyaka ka-2016 zamiswa okwezikhatshana ngesikhathi sobhubhano lwe-COVID-19. UNetha ungukansila we-Ward 14 uthi kusukela lapha kwaba kompunzi idla emini edolobheni leli. Owayengumsekeli kasodolobho umnumzana Mlandu Ncube uthi ziningi induba ezivimba iziqondiso lezi.
I-transport policy yenziwa ngo-2016-17 yasipaswa kodwa inkinga eyaba khona indaba ye-enforcement eyokuthi amakhombi athwale endaweni ezifaneleyo lama-route permit. Inkinga enkulu kuyukuthi ama-council traffic cops okokuqala malutshwana, okwesibili ala ma-arresting powers. Njalo le ndawo zangikhona zokuthwalela bezizintutshwana kakhulu, yikho lokho elibona lokho kuhlupha nakathesi.
Umnumzana Atlas Moyo, umgcini sihlalo weJovambayiwa, uthi loba bavuma ukuthi ipolisi le ibe khona, indlela okwenziwa ngayo ikansili kathesi abavumelani layo ngoba isigcwalise amankampani amaningi.
Savumelana sokuthi ayibe khona, kumele ngokho kathesi asayikho savumelana nayo. Ngoba isigcwalise abantu abaningi, ipolisi yokuba rayithi yayirayithi. Leso sikho sekunenkinga khona yikuthi selenike abanye amakampani indawo enkulu.
Kulabanye abangafuni ukuzwa ngitsho la kancane osekuzanywa lidolobho leli elifisa ukulungisa uhlupho lokuthwalwa kukaZulu ngamankampani atshiyeneyo. Umnumzana Bheki Nkosi Sayi, umqondisi weBulawayo West Transporters, uthi kabakuthakazelele okwenzakala edolobheni leli.
Hayi thina owo nje singasayini ukuthi sasi clear indlela ama routes ayeshewe ngayo because wawumele ukuthi ku involve abantu lati involve.
Kodwa umkhokheli weBulawayo United Passenger Transport Association umnumzana Morgan Msipha uthi babona umuhle kakhulu umthetho wokuthwala kukaZulu koBulawayo.
Abantu sebeyalayitshwa ngendlela etshengisa ukubahlonipha nokubaqakathekisa kulalokho okwakuyikhona okuthi there is no one who is responsible of anything. Now kathesi everyone who is responsible ku-area yonaleyo ayiphiweyo.
Amapholisa le kansili bakhankasela ukuthi imota zithwale uZulu egodini terminus. Abangabhalisanga phansi kwamankampani asebenza edolobheni leli bathwele amagabha avuzayo ngoba baqhuba amabhizimusi okungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, yimi uNqwele Dube.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeBotswana lithi kulama licenses angamakhulu amane 400 elizawanika abazingeli abafisa ukudubula indlovu lezinye inyamazana zendle kusukela ngomabasa kuseyafika uLwezi ngomnyaka ozayo. Abezindaba abeReuters babika ukuba eleUkraine lithi liwise indizamtshina ezithwala amabhomba ezama-drones ezingamachumi amathathu lasithupha i-36 phakathi kwezingamachumi ayisithupha 60 eziphoselwe kulelo lizwe ngele-Russia ebelibhomba izakhiwo ezitshiyeneyo esabelweni sesami. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezi phathelane leMelika owakhethwa ukuba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump ubikwa ilungiselela ukususa eleMelika kumanyano wamazwe omhlaba obona ngezempilakahle oWorld Health Organization ngelanga lakhe lakuqala esethethe intambo zombuso ngenyanga ezayo. Abezindaba beReuters bathi lokhu kuveziwe izingcwethi kwezempilakahle ezilolwazi ngalolu daba lanxa abasebenza lo mnumzana Trump bengaphendulanga imibuzo abayithunyelweyo ngalolu daba. Kambe lokho kungaba lomthelela bani kwele Melika lamazwe athola usizo kumanyano we-WHO? Sixoxa lo mnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU.
Inhlanganiso leyana emanya ezama ukuthi ihlanganise amazwe onke wendaba yezempilakahle. Kuyananze ukuthi kusathi kuba le mikhuhlane esiyi-pandemic esuke ayitshaya umhlaba wonke efisa ukuthi amazwe abambane asebenze endawonye. Singanika i-COVID njengesibonelo esegcekeni. Ungananzelela yatshaya umhlaba wonke. Kodwa amazwe angafika abe ndawonye ukuthi imali ezifake zaba ndawonye ze-World Health Organization ziphume zincedise. Ziyanceda ukuthi lala amanye amazwe aphansi esingathi nama-third world countries abangela mali. Nxa lo mkhuhlane usuhlasele lawuphathiseke. Ngoba singeze sathi thina lawo mazwe ale mali angaza alanda abantu bababelaphe la amanyanga la mali angelatshwa. Umhlaba lo sokuthiwa i-global village abantu bayahamba-hamba begcwala umhlaba wonke. Khona kona kutho ukuthi labona abale mali bona bemelika bangaba lohlupho ukuthi lowo mkhuhlane usungabuya uvela ngapha kwamanye amazwe ubathele khona ngale. Singakhohlwa ukuthi i-health organization ifonywa kuyindlela yokuthi amazwe abe ndawonye ancedisane nxa sesikhuluma indaba lezi zempilakahle. Engxenye sokufanele acabange ukuthi ngoba leli asiyonyathelo elihle ngoba njalo phela singakhohlwa ukuthi la i-America injeyana iyadinga uncedo kwezinye indawo. Engxenyeni osuke abona ungathi njengoba America kuyilizwe elikhulu okuthiwa yi-super power lingazimela lodwa, kodwa eqinisweni alisoze lifela malodwa, lidinga uba lincediswe ngamanye amazwe nezinye izinto ngamanye ama-resources ukwenzela ukuthi kuncediswane. Futhi asilo qinisa ukuthi i-America imithi yonke uyayithola i-America. Kule minye imithi engabe uyivela kwezinye indawo. So ke kufanele kusebenze kuncediswana. Sibona ngathi nxa kule ndlela sokufanele ukuthi amazwe laba abakhona ngale lawo bazama ukukhulumisana layo uTrump wenzela ukuthi lo mcabango wake awufake eceleni ngoba sibona ngathi awusoze usiphathise njengomhlaba.
Kubahlali beMelika kungabe kulomthelela bani lokho? Kungabe kuyikho yini abakufunayo? Kungaba lula yini ukuthi umnumzana Donald Trump yena aguqule kona?
Eqinisweni angiboni bekwemukela lokho. Singakhohlwa ukuthi iMelika yilizwe elikhulu elihlonitshwa futhi elilamandla umhlaba wonke. Kodwa ungalinanzelela nilizwe lalokho okuthiwa ngamapolisa okuthiwa ngama-foreign policies. Atshintshi. Balezi indlela abasebenza ngayo zama-policies, imithetho yabekwayo abangayitshintshiyo kungaze kungene bani. So ke ngibona ungathi nxa yena uTrump engafuna ukuthi aguqule izinto ngale ndlela abuguqula ngayo. Phose engaba sengozini yokuthi khona ayihlale ePhalamende bengahlala phansi. Begcine bemkhubele okuthiwa impeachment. Labona abengxenye futhi awuyo abantu abamkhethayo nje abamvotela. Begcine engxenye sebemsola laphana laphana bengasele laqinisa ukuthi kambe okwakwenza kuyikho yini. Vele kuyahlupha ukuthi ungaze ungene esikhundleni uhle ufike ufune ukuguqule zonke izinto. Ngoba iMelika kuthiwa ilizwe elihlonipha amalungelo abantu, ilizwe ledemocracy. So ngamafitshane sibona ungathi hayi idale le Melika selivumelane layo. Engaba sengozini yokuthi bona sebengamphikisa kugcine kumkhathaza kusasa.
Lowa ke ngomnamsane Ambrose 70 ingcwethi ecubungula izombusazo enjalo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZCTU esixoxelaye ekobulawayo. Kulabasakhulayo abathi luqakathekile usuku lwekhisimusi kube labanye njalo abangalendaba lalanga leli elithakazelelwa kakhulu ngabalandela ukholo lwesiKristu. Kubikwa uTobias Mutsingwa.
Utsitsi Mashabave ohlala eHarare uthi uyalithakazelela ilanga leli ngoba ulandela ukholo lwesiKristu.
Ikhisimusi yimi irepresenta uzalo kaJesu. Irepresenta uthunyelwa kwethu, iSavior yethu. So ngiyibona njengelanga eli qakathekileyo kakhulu kithi thina abakhonzayo. So mina ngikhisimusi ngiyabenjabula.
UThemba Zibhowa oyisakhamuzi sasesenga eGweru laye uyaluthakazelela usuku lwekhisimusi.
Thina sakhulisa ilanga leli lithakazelelwa kakhulu. Sicala ngokuyakhonza ekuseni ukuthi sivela khona sesizidlela kanye lokuzinathela. It's good ukuthi konke lokhu sikwenze ngoba ikuhlonipha uNkulunkulu kanye lokuzinikezela ezintweni ezinhle lapho siphila emhlabeni.
Kodwa bakhona abanye abathi usuku lolu lufana lamanye amalanga. Omunye wabo ngusile Themba Mthombeni ohlala eHarare.
Engiwubone engathi kumele ngikunanze mhla ka-25 ngoba akukho okutsha engathi kufanele kwenziwe. Things ezifana lokutshengisa izihlobo labangane uthando ngikwenza amalanga wonke. Izibili boco siyazipheka amalanga amaningi. Njalo ukunatha siyanatha nxa sifuna. Yikho ngisithi it's just a day lokuphumula nje singaye emsebenzini. Kodwa akukho engathi special okufanele ngikunanze ukwedlula lokhu.
Kulabanye njalo abangalandeli ukholo lwesiKristu abakholisa okumangalisayo ngosuku lwekhisimusi. Abanye balandela okwenziwa ngabazali babo abahlaba inkomo kumbe imbuzi badle besuthe lezihlobo labangane. Lesi yisikhathi sokuzilibazisa. UPrimrose Ncube odabuka esiqintini sembuso esigabeni seMatobo ngomunye walabo abazakholisa lezihlobo labangane kusasa.
Ikhisimusi kimi itsho okukhulu kakhulu ngoba isikhathi sokuthi ngibe sekhaya ngihlangana lemuli, izihlobo labangane abavele endaweni ezijiyeneyo, sihlangene ekhaya sizojabula, sizophumula, sizobona ukuthi umnyaka wonke ubusiphatheleni. Angisomuntu ophumayo, siyazihlalela ekhaya logogo lokhulu labogogo omncane, imuli yonke nje ithe gwaqa. Kupheke kudliwe, kugidwe iradio, kukholiswe kube mnandi imuli hlezi ndawonye.
Ocubungula ezabatsha ezimele uCraig Ntuliki uthi kumele abasakhulayo beziphathe ngosuku lolu.
Ngicela ukubana intsha ingasuki ikuthathele phezulu kakhulu. Lesi yisikhathi sokubana abantu bajabule bachelese kodwa ngonanzelelo olukhulu. Ngoba kuyenzeka ukubana abantu bezithole kwesinye isikhathi sebesengozini. Abantu kabaziphathe kuhle, kabakholise, kodwa impilo iqakathekile. Hlonipha lomuntu oseceleni wakho, licabangele labanye abantu abangalimala ngenxa yezenzo zenu.
Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi laye uthi akumelanga abatsha begange ngesikhathi sekhefu lekhisimusi ngoba balakho ukubotshwa bevalelwe entilongweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Soko isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona eWhatsApp.
Salibonani bazala bahle beStudio 7 lena elisethulela inhlelo ezinhlise inhlelo ezizona izinhlelo ezisivula amehlo lokuze lokusenza sibe lokuqaphelisa. Bazali lapha ngiyadinga ngilomntwana okuthiwa ngusakhile uyise wakhe uMateus Banda babehlala egogwe enkayi. So umntwana lo waba nguye yedwa ezalwa ngumne wethu uMateu, mina ngingu-Innocent wakusibanda ngizalwa ngumphushwa lo wayezalwa ngumhlawuli uMateu. Umntwana lo wasuka lapha wakwenda ekwendeni kwakhe lapha manje kasaphendukanga njalo kakhushelwanga lutho, njalo bengidinga ukuthi umntwana lo mbekwazi ukuthi lapha khona ungaphi. Lapho nxa ngabe lingifakazela bazala bahle ukubana ngikwazi lapho kulo mntwana khona lo, nxa esizwa laye angithinte kulezi namba ezithi 078 42 58 32 0. Yizo lezi namba ezika-Innocent Sibanda.
Sibonani Studio 7, sibonani Studio 7. Hayi, ezazi ngiyaxakeka ngenxa karhulumente weZimbabwe. Wathi esintroducer i-Zitcoin lakhe leli, wathi nana akula muntu ozakwenza, ozayali i-coin lelo. Kathesi jikijiki ngenxa yayilokuzeni yokudla lokho okuthunyelwayo imali ukuzeni emakhaya kubalambayo, bathi abantu bamatraki abafuni ukulokuzeni ukubhadalwa ngebhondi, bafuna iyibusa. Kodwa nawethenana wonke umuntu walokulokuzeni uthathe ibho ilokuzeni izigi lakhe uyaripotwa. Kanti nanku namuhla ngasakubalandelela ababalayo babude, njalo sithi sikhangela emateacheni. Amateacher akasayitholi imali yabo ngemfanelo, sebethola iyusa. Leyi ziki yakhona yethu zuta iningi ningi, ikuphi leyo ziki? Kunje mina zange ngiyibambe leyo ziki, angiyazi zange ngiyibone. Ngiyibona kuma-TV nje kuphela, kodwa ukuthi ngiyiphathe ngesami isandla, hhayi mnazo uhulumente wethu lo, hhayi hayi. Uyazihlulekela, uyazihlulekela. Kodwa uhulumente uyehluleka njengohulumente weZimbabwe, uyehluleka sibili kukhangela lokuzeni isizwe sakhe. Angikwazi ukuthi indoda enjani.
Labo-ke ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lanile lakho kusithumela yena imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel kuWhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le yiStudio 7 esakazayo eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America iseWashington. Life Talk lamuhla uhlelo lwabatsha olwe The Connection, sixoxa ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Amapholisa athi kumele abatshayeli bezimoto belandele imithetho ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ochegecha abanengi okugoqela labeZimbabwe abasemgodini weGolide eStilfontein eSouth Africa bazadlalela ikhefu lekhisimusi bekulo mgodi ngoba uhulumente esehluleka ukubahlenga. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.